vachitaura pamusangano uyu mukuru wecenter for natural resources governance vafarai maguhu vati vanhu vanogara kunzvimbo dziri kucherwa nemakambani makuru mamwe ari kunze vanofanirwa kuwana chouviri kuzvicherwa zviri munzvimbo yavo vaenderera mberi vachikurudzira hurumende kuti ise mitemo nezviga zvakasimba zvinokurudzira kukwenenzverwa kwezviwanikwa zvisati zvabuda kunze kwenyika
tichiperesa zvicherwa zvedu zvatiri kuwana iko zvinezvi tingati marubvurubvu musararidzwa nekuti maminerals anowana value kana aprocessa inguva iri madiamonds inguva iri chrome kana platinum vanhu vanokwanisa kusmelta platinum nekupolisha madiamonds vanowana value yakapetwa kana mazana matatu kudarika value yesu tinenge tachera tongotengesa ari raw saka chinhu chiri kudiwa chikuru muzimbabwe kuti mining idevelope nyika kuita make sure kuti chese chatiri kuchera chinoprocesswa nyika yedu yezimbabwe
vatiwo nekuda kwekuti zvicherwa zvinopera makambani ari kuchera zvicherwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakadai semarange wange nedzimwewo nzvimbo munyika vanofanirwawo kuona kuti vabatsirawo vanhu venzvimbo idzi
saka zimbabwe inofanira kuziva kuti maminerals achapera saka tinofanira kuchironga iko zvino tichinawo maminerals acho kuti tingaite sei kuti ikonomi yedu irege kuramba ichidipenda pamaminerals asi toshandisa marevenyu atiri kuwana kutanga kuendawo kumamwe masekta akaita semanufacturing
izvi zvatsigirwawo navafungai nhaitai vanga vari pamusangano uyu vari mugari wekumarange uko kunocherwa mangoda
tinofanira kuisa maprojekt ekuti kana mineral iri kumainwa yapera vanhu vanosara vachirarama imwe wei yokuita izvozvo ndeyekuti vakaisa magetsi kumaruwa mabasa akawanda anoitwa nevanhu vachishandisa magetsi mabhizinesi akawanda but ukatarisa mining iri kuitwa iri kungosiya vanhu vari varombo ende vacharamba vari varombo zvachose
vamukasirisi banda vanotungamirira chirongwa chestop the bleeding campaign chemuafrica icho chinorwisa kuti dunhu reafrica risarasikirwa nemari dzinobudiswa kunze kwenyika zvisina tsarukano vatiwo zvicherwa zvikatengeswa zvakakwenenzverwa zvinobatsirawo kuti hurumende iwanewo mari yakawanda
ndataita value addition ndainkrisa the taxable base mutano wemari wehurumende kuti iwane tax yakadini yakawanda because value inenge yadini yakura
sachigaro wesangano rakazvimiririra remidlands natural resources agenda vasilas mutendeutswa vaudzawo studio 7 kuti nzvimbo dzine migodhi dzinofanirwa kuvandudzwa
tichanzwa kuti maini iyo inofanira kuvawo nhaka yezvipatara nhaka emigwagwa yakanaka nhaka yemvura dzakachena so that mangwana tinogona kuudzawo vana vedu kuti vamunoona pakadai apa paimbwa nemaini
zvicherwa zvakawanda munyika zvakadai segoridhe mangoda platinum nezvimwewo zvinotengeserwa kunze kwenyika zvisina kukwenenzverwa izvo zvinonzi nenyanzvi zvinoita kuti zimbabwe irasikirwe nemari yakawanda sezvo ichizotenga zvigadzirwa kubva kuzvicherwa izvi nemari iri pamusorosoro hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvezvicherwa sezvo totedza kubata gurukota rebazi iri vawinston chitando kana mutevedzeri wavo vapolite kambamura sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa asi vachitaura nezuro kubhuhwera kwavaivhura mugodhi welithium mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakati zvakakosha kuti zimbabwe ikwenenzvere zvicherwa zvayo vamunangagwa vakati makambani ese achange achichera lithium munyika anofanirwa kuratidza kuti achakwenenzvera sei chicherwa ichi vakati bazi rinoona nezvezvicherwa rinofanirwa kuona kuti izvi zvaitwa ndakamirira studio 7 muharare ndine rutendo mawere.